Vashandi veNRZ vaudza Studio 7 nhasi kuti kambani yakavanyorera matsamba svondo rino uye yakaedza kuburitsa vamwe vashandi kugweru, asi vakaramba kubuda vachiti kambani iyi inofanira kutanga yapa mari dzavo dzose. NRZ haisati yapa vashandi ava mari dzavo dzemwedzi mitatu sezvakatarwa nedare, uyewo vashandi avanoti vange vave negore vasiri kutambira. Vanotiwo kambani iyi ine zvikwereti zvavo zvemwedzi yakawanda chose uye vachabuda chete mudzimba dzekambani iyi kana vapiwa mari dzavo. Vaedga Nyamuda ndemumwe vashandi ava uye vanoti hapana kwavangaenda sezvo vasina kana mari yerendi.
Ya papa ari kudzinga vashandi vaimbo vashandi veriwezi mudzimba, inini hangu ndikuona kunge zvakatoshata. Dai vatanga vabhadhara vanhu mari dzavo, then munhu obuda ane mari yake achinobhadhara rendi somewhere, pane kuti munhu unodzinga usina kana sendi rawapiwa nekambani.
VaMalvin Mahachi ava vange vashanda muNRZ kwemakore manomwe vanoti havana kwavanokwanisa kuenda sezvo vasina kana mari kana chokubata.
Dai vatikwanisa kutipa mari dzedu saidzi kutaura nezvazvo zvema 3 months, then maalese mashurayo takwanisa kuita anything chokuraramisa.
Mai Linda Masarira avo vaive nhengi wekomiti inomirira vashandi kwaMutare vaudza Studio 7 kuti hapana mushandi anofanira kubuda mumba yeNRZ kudza mari vapiwa mari dzavo dzese. Vati vanoziva kuti zvakaedzwa kuitwa kugweru svondo rino zvichaitwa kumadhorobha ese, asi vati havasiriwo kufara nemaitiro evakuru vakuru vekambani iyi avo vave kuramba kutaura nevashandi. Vati nekuda kweizvozvo vachange vari kumuzinda wekambani kuBulawayo nemusi wemuvhuro kuti vanzwe kuti vachawana mari dzavo rini.
But isusu tukutoti nemande wacho totoenda kuBulawayo ikoko tonopedzera nemanagement yacho. Mande tinenge tiriko, they have to give us an answer kuti mari yedu iripi, because hakuna kuna nomwisa munhu basa asina plan yekuti anomubhadhara sei.
Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemukuru wekambani vaLouis Mukwada kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru wekambani anoona nezvevashandi vaGilbert Ndlovu vangewo vasiri kudayira mbozhanhare yavo, uye vashandi veNRZ vati pavambodayira vavaudza kuti vange vari mumusangano. NRZ yakadzinga vashandi vanosvika 300 munyika yese muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.